Muri kwa msengi zereme miso zipa matama Shishevera kufa kwe mzimai wa msengi Amai vindai mche msengi Au vakashaya nezuro nechirwere che COVID-19 Zuvari mwechete amai vavashaya nechirwere ichi Muri iri pakatipe kuchema mzimai wa msengi na amai vake Mbuya wini geli nuche Vate zara wa msengi Vano beti kudakwashe nuche Vaka babato roone dendari mwechete ronezuro wakare Arukuta waraka mirira muri ya kwa nuche, vari anjwazi ya mzimai wa msengi, vamati niyadani, vauza Studio 7 kutese muri, vari kushushika na zikuru nendufu natu izi.
Sasa ikirwa, kune vanu watatu, nguwa imwe chete. Kwa watatanga kushaika ndimai, pachizo vamai pachishaika shishi, vimbai nuche, msengi. Nezuro kuma, nima pati 7. Kiva tosha ikiru wana baba food. Chaka nyayari kubuda mku marida uti endu food zete iso uzo ndeku ndinde COVID-19. Ngo mamirwa akaita nyayari tachi waya. Uti isusu se muri ya. Mupaka sheko kutango nombo taiwa. Sirinani. Ufumura uwa mwari. Asima ikiru wakaita ya. Zatisi etina chukta uwa.
Vanyadani, vati vabereke mzimai wa msengi, varadzikwa nasu kwa chiru manzu.
Mwana, kisha sumuka zakari, tuenda kumbuma kumore kia vimbai.
Mwakasha ndane mzimai wa msengi kwa makore gumi, vati haitostaka wira mangoma, vati kufa kwa mungo wavo kwa siya gwanzari chanesa kufara.
Inau, kana kuti inyaya isinga gamchiriche, kute nenindoga. Asiku newese anoziwa wimbaye inunda kashandizana na wimbaye kwa makore anodarika gumi Musifu Society wimbaye rangari ligamba zikuru kuru kunyanya maringene kuchengetezwa kwa kodzero zikuru kodzero zemadzimai nikushekare nekubudirira kwenyika yedu vende rasiwa na wimbaye arina achagona kurivhara chanyanya kurwadza zvikare ndechekuti nevabereki vose vabva vateerera nguva diki diki Mazuwa matatu, tarazi kilo miwani watatu.
Mutunga miriwe Gweru Residents and Rate Payers Association, vakonili ya selipiwe, au vakashanda ni mzimai wa msengi kwengu wa refu, vati mufi munu aishanda zhukuru mnyaze guru wirako zero zema zimai.
Zimbai aive munu wekutu, anga inesido, sido chaki chiombesha anga inacho, changa jirisido, chukuru zira mazimai. Yesi nungu watu wimbaya angari mchatuwe na wimbaya angari mnyori but hizo zote wimbaya anambo nyanyo kuzijita chini cha aida huita wimbaya kwanga kuruda ukurizira kwa zero jamazi mai tumepaka wanda pata hitu kuzijita ma meetings aida kubulisa achida kubulisa ne kuchoke kwa pachena kukosha ni maraisi jamazi mai mkuita kudu kwa chaita tesi waitu uwa kutuka na mimbaya haripo mchida kuita eni program ya mnenge mchida kuita moto ziwa kutu kana mai invaita wanu kuprogram inyo moto meka shua kutu mazimai ni warume zaka hende wana pasina izozo program yu ya iguna kuneta kuita
vana ijo nyamutumbu awanoshanda nesanga norewa turewe na ure Zimbabwe Union of Journalists pamwene Media Alliance of Zimbabwe vati zinoru waza kutu watorewe na wawarukuramba wachungo fanechi rureche COVID-19 weva kuruzira urumende kutitore matano yukuwe na kutu watorewe na u pamweneve rujinji vati ziriru wakushirureche COVID-19
Watapewe na uwa zhinji mabasa umu Avasi kupiwa zhini maringe ne shinoda kudzivirira denda hili Chepingi tunoona zvakare kuti mafambisirwo ari kuitwa kungava mashoko kana zvingava zvinhu zviri kuti vatapi venhau basa riite nyore munguva dzakafara nezvino akanyanyira kuve mumadhorobha izvo zvinova zviri kuzokanganisawo vatapi venhau vari mune dzimwe nzvimbo saka isu seboka rinoona nezveku famiso kwemashoko tiri kusuwa kwazvo uye tichikurudzira hurumende kuti dai yachiongorora zvikuru sei kuchengetedzwa nekudziviriwa kwavatapi venhau
sachigaro wemedia institute of southern africa kuchanhande kweafrica vagolden maunganidze vakurudzira kuti hurumende ione kuti veruzhinji vabayiwa nhomba kuitira kuderedza mukana wekuti veruzhinji vasabatwe nedenda recovid-19
tinoti takatarisa nechiitiko chakadai uye neku ramba vatori venhau vachibatwa nechidenda iri tinokurudzira hurumende yedu kuti dei akwanisa kuramba ichikasira ichimhanyisa chirongwa chekubayiwa nhomba kudzivirira chirwere checovid-19 kuti dei nyika yakwanisa kusvika pahead minute parinongotaura apa. Ende izvozvo zvinobatsira kuti mafrontline workers vakadai sevatori venhau vanokwanisawo kushanda vasingasangani nenjodzi.
Amai vimbai Nhutsve Musengi vakamboshanda semutori wenhau mukambani yeZim Papers zvichitevera kupedza kwavakaita zvidzidzo zvavo zvekutorwa kwenhau paHarare Polytechnic. Vakazoshanda nemamwe makambani vachiita public relations vasati vaenda kunoshanda nesangano rinomirira masangano anoshanda akazvimirira reNational Association of Non-Governmental Organizations. Kusvika pavazofa nezuro, amai Musengi vange vave kuona nezvekupangiswa kwemabasa mudunhu reMidlands kana kuti provincial coordinator vashanda nesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe. Vasiya vana vatatu nemurume wavo kudzanai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.